Zimbabweans, we must stand up for our rights when the time comes. Atikoni kurekera munhu achiita madiro acho china. Nyika ndeyenyu, nyika ndeyenyu, nyika ndeyako. Murukumbere. Opinda here mukomana? Opinda here mukomana? Opinda here mukomana? Saka isusu haiwa. Zvekuti uri ndirikwani, ndirani? Haisiri nyaya yemapato. In fact, munangagwa hadi kumuzanu pia. Vanondifonera maMP acho kuti mudhara kuno kuturikisa bhora musango. Ndikati rovera musango, sango racho ndini ndakamira ku. Vanzi wanyanya mudhara, ndikati aita sei? Zvikanzi anodya nevana vake kupera. Ndikati koenda, zvikanzi plastika ino tirikuona kuti ari kutoriwadha vamwe vanhu vasiri vekupati kwedu. Ndosaka vabita mapato anonzi fazi.